day.
Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina chikunguru 23, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti wandu wevanhu vabatwa necovid-19 munyika wasvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana, kana kuti 2034, zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu mazana maviri negumi nevana, kana kuti 214 vaine chirwere ichi pavanhu vakavhenekwa nezuro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzosvisvikana zvikuru nenyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kunonoka kudoma kurukota rwezveutano kutsiva Obadiah Moyo avo vakadzingwa basa. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court anotaura kuti mapurisa haana mvume yekupenengura vanhu vanoshandisa nharembozha dzeEconet Wireless mukuferefeta kwaari kuita mhosva iri kupomerwa kambani iyi yekusafambisa mari zvakanaka. Tichakubvaiwo mashoko atumirwa nevamwe vateereri veStudio 7 vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro kuti wandu wevanhu vabatwa necovid-19 munyika wasvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana, kana kuti 2034, zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu mazana maviri negumi nevana, kana kuti 214 vaine chirwere ichi pavanhu vakavhenekwa nezuro. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi, zana nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 123 vakabva kuSouth Africa, mumwe chete achibva kuZambia, uye vamwe makumi mapfumbamwe, kana kuti 90 vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vaive mazana mashanu negumi, kana kuti 510, kuchitiwo vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu, kana kuti 26. Imwe nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu, vanoti kukwira kwehuwandu uku mucherechedzo wekuti hurumende haisi kuvheneka vanhu zvakadzama.
Kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe zvinoratidza zvinhu zvatakagara tichingotaura tiri panapa wakandimiri, kuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita testing nemazvo, uyezve utano hwedu hauna kusimba zvekuti huri kutevera vanhu vese avo vari kuuya vaine zvirwere. Ndo zvimwe zvinhu zvatakambotaura muchiri kurangarira tiri pachirongwa chino ichi, kuti hurumende inofanira kunge yakasimbisa mabazi anoita zvekutevera nekutesta vanhu. Saka iye zvino chiripo ndechekuti kutestwa kwevanhu ndo kunofanira kunge kuchisimudzirwa, uyezve vanhu vanofanira kunge vachidziviswa nekudzidziswa nguva nenguva kuti vasagara vakaungana vari padhuze napadhuze nekuti vanogona kutapurirana chirwere ichi.
Takanzwawo nemusi wechipiri mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vasimbisa urongwa hwelockdown. Munoona here zvichibatsira padanho ramuri kutaura here kuti vanhu vasanyanyosangana-sangana?
Matanho akatorwa nehurumende ekuti vange vachiita imwe lockdown zvakare handioni achienderana nekudzisa chirwere muZimbabwe, nekuti chinhu chiri kudiwa muZimbabwe ndechekuti vanhu vange vachitestwa, uyezve vanhu vange vachidzidziswa magariro avo. Asi mukuita zvinhu zvese izvi zvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu vange vaine kudya kwakakwana, nekuti hatisi kungovadzivirira kubva muchirwere checovid-19 badzi. kune vamwe izvozvi tichitaura kudai vane zvirwere zvinoita zvehypertension, mahigh blood pressure, vamwe vane madiabetes, vamwe vanenge vachitora mapiritsi HIV. Vanhu vese ava vanenge vaine machronic conditions vanenge vachifana kunge vaine kudya kwakanaka. Saka isu tinoona kuti hurumende matanha yakatora ekudzivirira vanhu kuti vasafamba. Hapana chayakaita kuti inobatsira avo vanenge vasina zvekudya, avo vasina mari yekutenga zvinhu. Vanhu vangonzi ngavanogara mudzimba. Saka vanhu vanenge vachitora mapiritsi ava tatovaita kuti endai munofa pachinambo chekuti tinge tichiwanikwa tiri hurumende tichibatsira vanhu. Hurumende yakuwanikwa iriyo yakusundira vanhu muchoto.
Zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa dambudziko iri kuti risaramba richienderera mberi, tichiona kuti hwando hwevanhu vari kubatwa munyika huri kukwira?
Hurumende dai yanga ichikwanisa kuti dai yatsvagira vanhu vanotambura vari kumamisha, vari mumadhorobha, vasina zvekudya kuti inge ichivabatsira nezvinhu izvi. Nekuti kune vamwe vanhu vanenge vachirwara nezvirwere zvakasiyana siyana vanenge vachida rubatsiro rwekuti vazokwanisa kunge vachitora medication yavo.
Havanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain. Dr. Matthew Nyashano vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7. Alliance pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vasingabvumirani nemamwe matanho ekusimbaradza kudzivirira kupararira kwecovid-19 akatarwa nemutungamiri wenyika nemusi wechipiri vemabhizimusi pamwe nevamwe vanhu vanoti danho iri rakakosha zvikuru uye rinofanirwa kutevedzwa. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera urongwa hwakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa neZuro, mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatwayo vaudza Studio 7 kuti zvichanetsa kutevedza nekuti vanhu vazhinji munyika vanoraramira mumigwagwa sezvo kusina mabasa. Vati vanoona sekuti zviri kuitika izvi zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Tinotarisa ari kumamezures ari kutarisa nyaya dzepolitics. Isu chatinokurudzira ndechekuti vanhu titevedzere mitemo dzinonga dzichitaurwa dzakaongororwa naana chiremba. For example, tikatarisa nyaya yekuti social distancing, tikatarisa nyaya yekuti vanhu vasabatana maoko nezvakasiyana siyana, ndo zvinhu zvakaongororwa zvikapatiswa. Zvamunangagwa zvimwe zvemakefis zvaazvekuda kutoda kubatirira vanhu.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vanotiwo matanho akaita seakatarwa navamunangagwa anofanira kutorwa panzikwawo pfungwa dzeveruzhinji zvikuru vaya vanotambura. Vati semuenzaniso kambani yeZupco iri kutadza kutakura vanhu uye havaoni kefiu ichibudirira.
Kuti vanhu vanenge vapedza basa na3 vonzi na6 kefiu yatanga, Zupco haikwanisi kunge yatakura vanhu vese ava vachisvikawo mudzimba nguva dzisati dzati dzasvika 6 o'clock. Saka tiri kuona kuti zvese zviri kuitwa izvi kunyangirana, asi hapana chinobuda apa.
Mutungamiri wesangano rinomirira vemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Rizidzo vaudza Studio 7 kuti vanotambira danho rakatorwa nehurumende sezvo riine chinangwa chekudzivirira kupararira kwecovid-19.
Zvinhu zvataichitambira nokuti tinotya kuti tinozokwanisa kuzotadza kuopareta zvachose kana chirwere izvi chikarega kunyatsobatwa zvakanaka sezvatakaona kune dzimwe nyika. Chataitarisirawo ndechekuti dai zvakwanisa kuti taramba tichiopareta maawas akati pazuva rega rega, nokuti kupedza basa na3 o'clock zvinhu zvinobva zvaita kuti productivity idzike.
Vatiwo mamwe makambani ave kuendesa vashandi vavo kunovhenekwa uye zvakakosha kuti izvi zvienderere mberi kuitira kuti makambani aya asabvare zvachose vashandi vapera necoronavirus. retailers. Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers, va Denford Mutashu, vaudza Studio 7 kuti vachatevedza zvakatarwa nehurumende sezvo huwandu hwevanhu vari kubatwa nekufane COVID-19 huri kukwira.
Tinotarisira kuti kesiyu chinhu chakanaka, asi haifani kuzoramba iripo kwenguva yakarebesa. Tinotarisira isusu kuti kesiyu inokwanisa kunge iripo maybe kwemazuva anokwana kuita 10 kana 10 nemana.
Vamutashu vati wemabhizimisi vange vasatevedze zvinodiwa pakudzivirira COVID-19 uye zvaitwa nehurumende izvi zvakakosha. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti vange vakatarisira matanho matsva akatorwa nehurumende sezvo vanhu vange varivara panyaya yekudzivirira COVID-19, asi vati vanoona sekuti matanho aya angadai atorwa mumatunhu akawanda. Denda iri akaita seHarare, Bulawayo nematunhu ane miganhu nedzimwe nyika.
Zvinoomesera vamwe vanhu vari kune dzimwe nzvimbo dzekuti havana kana kesi rimwe chete reCOVID-19, asi vozongosangana nekuomeserwa kuri kuitwa vaya vane nzvimbo dzine makesi akawanda. Tanga tichitarisira isoso kuti hurumende dai yatanga yapa dzidziso yatingati health literacy yakanangana nechirwere cheCOVID-19.
Zvichakadai, vakasanobata chinzvimbo chemutauri webato reZANU-PF vaPatrick Chinamasa vanoti bato ravo rinotsigira zvikuru danho rakatorwa nemutungamiri wenyika. Vatiwo manyepo kuti danho iri riri kutorwa kudzivirira kuratidzira kuri kurongwa musi wa31 Chikunguru.
Opposition hainei neutano hwevanhu weZimbabwe. Chavo bedzi ngechekuti tapihwa mari here neAmerica neEurope neUK kuti tidzise vanhu weZimbabwe. Vari kupfidziswa zvine zvine masanctions pamusoro pezvari kuti aiwa masanctions haana kukwana. Tinofanira kuita zvimwe futi kuti nyika ino ipfidziswe, vanhu vafe vakawanda. Izvozvo tiri kuti seZANU-PF kwete taramba.
Mamwe matanho akatorwa nehurumende kuvhara zvikoro zvepamusoro-soro zvange zvavhurwa, kumisa kufamba kwevanhu pakati pemadhorobha nemaruwa uye kumiswa kuvhura kwezvikoro zvepasi uku pange kwakatarisirwa svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti kunyange chirwere checoronavirus chiri kupararira zvakanyanya munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasati vadoma gurukota rezveutano richatsiva vaObadiah Moyo avakadzingwa vachipomerwa mhosva yekukundikana kuita basa ravo nemazvo. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti sei pasina ati adoma sezvo tanga tisingakwanisi kuvabata panharembozha yavo. Nyaya yekushayikwa kwegurukota inonzi iri kupawo kuti nhaurirano pakati pevashandi vemuzvipatara vari kurangwa mabasa nehurumende inetse. Vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano vaAmon Murwira negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vakazvipira kugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi vose vemuhurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainoki Dongo.
Hapana nhaurirano iri kuitwa pari zvinezvi. Takamirira iyo hurumende kuti iuye neofa yainayo. Pari zvinezvi hurumende vakanyarara, havana zvavari kutaura, havana ofa yavari kutaura.
Mungati hurumende yave nemazuva akawanda zvakadii isati yataura nemi nezvechikumbiro chenje kuti muwedzerwe mari?
Since 18 June vana mukoti vakaramwa mabasa nenyaya yemari, nenyaya yemicapacitation yekuti mari yavanohora haichakwani kuti vakwanise kuenda kumabasa. Hurumende haisati yauya patable neoffer kana kutaura zvayo kuti inokwanisa kubhadhara zvakati kana kuti pane chainokwanisa. Vakanyarara zvichiita sokunge zvinhu zvese zviri normal. Yeti tiri kuona kuti muzvipatara umo zvinhu hazvinaumira zvakanaka. Tiri kuona muzvipatara vanhu vakawanda vari kudzoserwa kudzimba vachishaya kubatsirwa nekuti vana mukoti havako kuzvipatara, asi hurumende yakanyarara.
Zvinonzika vadongo panorwa nzou, uswa ndohwo kunotsokodzerwa. munyika umu maita akadambudziko rechirwere checoronavirus charurawo pasi rose chatodarika vanhu zviuru zviviri muZimbabwe macho vabatwa nechirwere ichi. Imiwo sevanhu vakatora mhiko yekubatsira varwere, hamuoni here zvakakodzera kuti mungodzokera monotaurirana muri kuzvipatara uko?
Chirwere chadzika midzi zveshuwa muno muZimbabwe checovid 19 and isu sana mukoti basa redu tinorida tiri prepared kudzokera kubasa kana hurumende ichinge yauya nemari neoffer inokwanisa kuti ana mukoti vakwanise kuenda kubasa. Ma US dollar havari kuda, havari kudimanda nevamari inoshanda. Ibasa rehurumende kumeka shuwa kuti vanhu veZimbabwe vadzivirirwa kubva kuchirwere ichi.
Poitwa sei apa kugadzirisa dambudziko iri?
Hurumende inofanira kutarisa nyaya iyi, igadzirise nyaya iyi zvokuti even vakapa vana mukoti mari nhasi kutaura kwatiri kuita kuno yavari kuda ema US dollar, kana kuzvipatara kusina zvokushandisa, kusina mapPEs, hationi denda iri tichikwanisa kurirwisa, hationi tichikwanisa kudzivirira denda recovid. Tinotoona zvipatara zvichitozovharwa zvakawanda.
Ava vanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court amai Edith Mushore neZuro vakatara kuti mapurisa haana mvume yekupenengura vanhu vanoshandisa nharembozha dzeEconet Wireless mukuferefeta kwaari kuita mhosva iri kupomerwa kambani iyi yekusafambisa mari zvakanaka. Econet Wireless yakabatana nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika, vakaenda kumatare edzimhosva neZuro vachikumbira matare aya kuti amise mapurisa kupenengura zviri munharembozha dzevanhu vanoshandisa kambani yeEconet. Mapurisa akanga apiwa masimba nedare ramagistrate muHarare nemusi wechishanu chapfuura ekuti amanikidze kambani yenharembozha iyi kuapa masimba ekuona zviri munharembozha dzevanhu vanoshandisa kambani iyi sezvo pari kufungidzirwa kuti pane uori huri kuitwa mukufambiswa kwemari pachishandiswa nharembozha. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mumapepa nawo reNews Day mune nyaya inoti mapurisa emusouth africa nemuZuro akasunga zvitaro zvezimbabwe zviviri zvakawanikwa zviine midzanga yefodya inogadzirwa muZimbabwe inokosha mamiriyoni manomwe emarand. Bepanhau reHerald rinoti meya weguta reHarare vaHerbert Gomba avakasungwa neZuro vachikomerwa mhosva yekuita zveuori mukugoverwa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba kana kuti mastend vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi. TheZimbabwe Mail inoti dunhu reHarare rebato reMDCT rakadoma munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato iri kana rakazoenda kukongresi yaro. Yave nguva yenyu vateereri yekuti muzvitaurire mega zvamunofunga.
Kunoratidzira tirege tiri kuenda senge isusu vana mai takabereka tafa nenzara tauraya vana ende kuti tiri kusiwa nevana vatinofira kune nyika dziri kunzo kwatiri kuenda.
Ingiri dongo yambiravo zvezvaro zvose zviri muZimbabwe makare imomo. Coronavirus homu ndizvo kamba ndishandizvo kati vanhu ava vane nhaa havana chokuita havana chokuza kuti vagare pamba vanofanisa ivo vanhu vacho vanoti igarai mudzimba garai mudzimba ndo vanongodya mari ikoko mari dzinobva zvichemo zvedzimwe nyika dzichidyiwa nevanhu ivavo futi vane mari saka zvinhu zvava kuita izvivi zvokungofosta vanhu lazine zvokufikisa vanhu kuti vanhu ava havachavada.
Kana mapurisa achaiwa anohwazihara anotosvika mumashopu achichipa ndiona kuti usavhara achipuwa chioko muhomwe hakuna mari iri kupinda muhurumende vari kuisa muhomwe mavo nokuda kwezhara kuchoswada kuchupa mabasa kwenye mapulisa na masochoko. Yavanga wanuwane njere za kangwara, wakapacha, mapenzi, ngawarege, wapinge nesumu roji. Mewana wawo sarawane hii wakushukoro wana machembe.
Washamari na makadungu washamari wazijose mwene, nino tenda, nino fara, nino kakusumunguka. Nambaye makashinga wa mazangu, murugu batira, so msika wone, pati murugu batira. Thank you very much, Dean Amos Pombora, I'm Botswana by now. Goodbye.
Muri seven studio seven, puno na muya tiruwa. Arusora iwa shamarari ni batere ve studio seven. Ini mudi wa shana kandi ni pano pamafike. Dai doktora maoniro wangu. Chilipachena, wamunangagwa watanza kutunga mirajika. Bazari mumu arnandima, kama wakaringa zira mubeguro zerwa. Hapana chabasha kuona, Mr. Munangagwa, wataza kutunga miranyika. Chiripachena kutiva Munangagwa, wana kupira wafotiru kwa nevandu. Njuka zaware mera, ngaba gadirise nyika. Sezo waka chaura pa kuchanga pa 2017, pa waka kufisa wa mkabe. Vashiti wa mkabe wano uhuri. Urumendi ya wizyo jindo ya teke shera ne uhuri. Saka wanawe Zimbabwe waruna kumabasa. Vana waka chema kutiva nzara, imu morova. Vana vakachema kuti tinoda zvekudya imumorova saka ndibaba vakadii vari pamusha musha hakuna kwaunoenda ndinokumbira kuti udzwe imwishidze kuna vamunangagwa kuti vana vezimbabwe vari kutambura
makadini inini ndiri mugaro wemuchirenzi muchirenzi south uku nyaya yekutoregwa minda yatirwadza ameno totizira kupi yekuda kutorera vanhu minda yavo zvisina kana kubhadhara just kungoda ngotora chete pasina genya unowana ive muridzi wemisha nekuti vamaurwa hondo ino zvavange zvavazoita izvi haa tachenjera
ramuka sei pastudio seven apo vakutanga nokwaziva vana mukoma chunga vana mukoma tano vana mukoma blessing ana sismavilas ndoda kungotaura panyaya demonstration yemuzuva 31 kuti vanhu vanozoshandiswa kutikanganisa mapurisa nemasocha asi munazi kuti zvinoita here kuti iwo uri nendloti unobuda mumba inoratidzira muloja wavo mupurisa ari kubuda kunokurova kana kuti musocha havafanira vari kungoshandiswa isu kazvadiri madidini ako kumarokesheni imomo matinogara vafanira vakapurisa stringa razvichiona vatori mwezi avo vanogara kumabharaki kuo kundatenda zita rinonzi vachingoramukana vanhu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio seven. Isu zestudio 7 atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Mapazi ezveutano nekudzivirirwa kwenyika muAmerica akazivisa nezuro kuti akanga apinda muchibvumirano chinoda kusvika mabhiriyoni maviri emadhora nekambani inogadzira mishonga yePfizer kuti kambani iyi igadzire nhomba kana kuti mavhaksini ekudzivirira vanhu kubva kuutachiwana hunokonzera chirwere checovid-19. Hurumende yeAmerica inonzi iri kutarisira kuwana mishonga inobatsira vanhu 100 miriyoni kana kuti 100 million doses uye chibvumirano ichi chinonzi chinobvumidza hurumende kuwana mumwe mishonga yenhomba inosvika mamiriyoni 500 kana kuti 500 million doses. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa neAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe uye vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pedanho iri.
Idanho rakanaka nekuti maonero enyu nderekuti pane anonzi macandidate vaccines akati wandei ari kugadzirwa muno muAmerica. Tine matatu ari kupromisa zvakanyanyisa chaizvo akuenda kustead phase clinical trials kuri akuti pamacontrolled studies anga ine vanhu vashoma vakasarudzirwa kuita mastudies iwayo. Nhomba idzi dzinenge dzakaratidza kuti dzinobatsira kuti vanhu vagadzire inonzi immune response kana kuti masoja emuviri anovabatsira kudzivirira pamwe chete nekurwisa utachiona wecovid-19. Saka zvinoratidza kuti sezvo zvine vimbiso yekuti zvinogona kubudirira kana akuenda ku 31st clinical trial kuchaiswa vanhu vakawanda kana zvikabudirira ikoko hurumende yeamerica irikuda kuenda pamberi kuti igare yagadzirira kuti kana mishonga iyi nhomba idzi dzikashanda pasazoita nguva yakareba kana kuti mukaha wakakura wekuti zvitore nguva kuti mishonga iyi igadzirwe saka yapa mari kumberi kuitira kuti kambani yepfizer nedzimwe kambani dzichagadzira mimwe mishonga yakada kufanana naiyo here nhomba iyi dzigadzire mishonga iyi igare iripo kuitira kuti kana matrials kana kuti kuferefetwa kuri kuitwa kuti mishonga iri sefi here uye inobatsira zvakasimba here kana zvikangonzi tazviona kuzvabuda zvakanaka mishonga iyi inenge yagara yatovapo yobva yaitwa kuti ive inowanikwa nevanhu vakawanda munguva imwe chete zvinozobatsira nyika yeamerica kudzivirira kupararira kweutachiona hwecovid-19 saka idanho rakanaka idanho rakanaka zvikuru.
Tiri kuonawo kuti mushonga iwoyu unofanira kunge uchizopiwa mvumo yekushandiswa kubva kuUS Food and Drug Administration. Imi muchitaura kuti hurumende yagara yabhadhara mari, ko mushonga iwo wakanzi haushande iwo vabhadhara mari?
Ndo risiki yatorwa nehurumende yeAmerica yekuti mushonga uyu ukazotadza kushanda kana wasvika ku-third phase. Zvinoreva kuti kambani yaPfizer hairasikirwe nemari yekugara yagadzira mishonga iyi. Izvoreva kuti kune kwakurasikirwa kwehurumende. Hurumende ndeinenge yarasikirwa. In other words, vanhu veAmerica ndovanenge varasikirwa nemari iyoyo nokuti hurumende inoshandisa mari yemataxes inobva kuvanhu nemakambani.
Tiri kuonawo kuti nhomba iyoyo kana yakanga yasevenza inofanira kunge ichizopiwa zvizvarwa zveAmerica pachena. Hurumende inenge ichizowanei iyo yabudisa mari yakawanda kudai?
Chinoitwa ndechekuti hurumende inowana kurumbidzwa nevana kana nezvizvarwa zveAmerica nekuti inenge yaita kuti mushonga uyu uwanikwe nekukurumidza uye uchiwanikwa nyika yese jikerere uchiwanikwa pachena. Tinoda zvekuti vanhu vazive kuti mari yashandiswa nehurumende iyi imari inobva muvanhu kana kuti mari inokorektwa yemataxes anobva kuvanhu vanobhadhara mataxes pamwe chete nemadzikambani. Saka hurumende chino inenge yakuwana achiremera nekukudzwa nekuti pari zvino vana veAmerica vari kuyunyuta kuti hurumende haisi kunyatsotaridza gwara nekuti chii chaizvo chairi kuita kuti utachiona husaramba huchipararira.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Painzwisa yekambo katsva kamukoma Champion Boroma kanotaura nezvemagamba ehondo apo nyika yatarisana nezororo remagamba rinouya munguva yemwedzi wanyamavhuvhu unove mwedzi unouya. Pera regai tibotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika wasvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana kana kuti 2034 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu vakanga vabva kusouth africa kuzambia pamwe nevemunyika vaine chirwere ichi. Mutongi wedare repamusoro anotaura kuti mapurisa haana mvumo yekupenengura vanhu vanoshandisa nharembozha dzeeconet wireless mukuferefeta kwaari kuita mhosva iri kupomerwa kambani iyi yekusafambisa mari zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jongakandemiri tichiti moswera zvakanaka vateereri.